kuphela icho kwalisithi vakha sami zwamaphepha ekwathila ngewachizo endamudaliwe yirilethalisa enyadiwani anendela sauti ya mbarare mshangani mbarare kwekukishini mshangani
chini chaita kuti vasvike pakudaidzwa kuti vamiswe pamberi pekomiti
kuita kwavo kusiri kuwirirana nemaitirwe anoitwa zvinhu mumusangano wedu wetriplec musangano wedu wetriplec unotevedzera constitution nemusangano wedu wetriplec une maitire aunoita pane chese chaunenge uchiita saka sekuti une mabandiko anoongorora nyaya dzose achindotambidzana kudaro kusvika pasvika panonzi musangano watema chigato kuti zvakati
saka vakabvuma here kunge vachiuya vachimira pamberi pekomiti
zvinenge zviri pavari kuti vanobvuma here kana kuti havabvumi munhu ukange wasaudzira maitirwe emusangano unodedzwa iwe pachako unoona zvakakukodzera here kuti uende kana kuti uregedze asi kuenda kunoita kuti undonzipa mudivi rako renyaya yako zvakanaka nekuti kudedzwa kusitorwa kuti unenge wachinzi watorerwa nemhosvaka
asi vasha vangu inhengo yebato renyu here zvekuti mungavadaidza kuti vange vachimira pamberi pekomiti nokuti tinoona mazuva apera makamboendesana kumatare matare anenge akati vashavangu vane kodzero yekuita zvavari kuita
hakuna dare rakataura kuti vashavangu vane kodzero yekuita zvavari kuita kana muchiri kuyeuka dare rakagarwa navava wamambo nodare rakataura kuti vashavangu havagoni kuita zvavari kuita chakatiriwe taendera kudare chava chokuti chichiita kuti chigata vakapa chitevedzerwe ivo chavakazotaura ndechekuti aiwo kune nyaya yakakwidzwa yokukwikwidza mutongo wandakapa kusupreme court saka zvinofanirwa kuti ngazvichingondopedzerwa ikoko muregedza kusana kuita izvi nokuti mazuva kuenda kusupreme court achandiwa padhizi chiregedza ine inondopedzerwa ikoko kwete zvava kutaurwa kuti dare vakati vachavangu vane kodzero yekuita zvavanga vachiita nekuti kana makatasa vakamemiri ini ndimi mutongi akapa mutongo wekuti vachavangu havasi kufanirwa kuita zvavo zvaunge vachiita hamungaiti musemu mutongi anosvika otizve aiwa vanosvika hunge vachiitwa hazvigonizvo.